zvakakoshere muimbi nguva ndeyekuti kwanga kuri kutorowa futi chaiko chaiko asi uchiimba vati vaisaita zviya zviya zvekuti nhingi ndiye anoimba kana tichi munhu wese aisungirwa kutoimba kwete kuti zvekusarudza kana kuti handi ndikomberedi chinzi kana kuti ndikomberedi mhere kana kuti ndikomberedi sando asi paizongobuda vamwe waizonakidza kupfuura vamwe bati zvaitosungirwa kuti tese tiziite sezvataingoita mukuridza pfuti ngekuti zvaibatsira kusumudza murayi wevanhu kana chinzi ari anoimba zvou akasanga ariko motengeswa zvi saka munhu wese aitosungirwa kuti kana zvichiita angogonawo zvinoita umwe ndo manakiro anga angaita chimureka chaisanyanyosiyanisa.
Ko imimi zvekuimba izvi zvekunyatsoimba zvekuti zvaionekwa nemunhu wese zvakatanga rini?
Ini ndakabva kunoku ndichitraya kuimba nana mai vangu mumachechi taiva kuanglican asi tindiri kayuthi youth zvekuti etitime zindaitombodiscota ndofunga mai vachitombodimbonyaraganotikanganiao ndichingonakidzwawo nemahimbo acho saka ndingangoti ndakabva nazoku pachizoya ndaakusekendary kwangu ndakaitira kubulawayo uku paiuya masouth africans vana soldier valala vaya vana mahotela queens vaya ndaibva ndanyatsonakidza kuti ndichazviita kupedzi saka pandakazoiti kuchimurenga uku pandakatanga kusangana nemacomrades apa tichinzwana sendekera kuredio maputo sandaenda chaiko chaiko idzo nziyo dziya idzi dzakandirikuruta kubva ndati ndirautozviitawo saka ndakatozobva munomu ndatowedzera pana sendekera mukomanda kanyukaka ndichiisa zvandaane ndichiona zvakange zvisikaimbwe nevekumozambique vanga vako saka ndakazongonzi chibva watoenda undoita zvese ndo maitira azvakaita matangiro acho.
Saka masvika kumozambique makasvikogashirwa sei nevamwe vanga vari papa?
Uko kwaiva kusina munhu wekuti unosvika wakangwarisa kana kuti unofanira kusvika ikoko ukauku takabva kutata kuziva hondo mani asi still unondosvika ikoko uri nyunyunyu unozva uri rikrutu rekuti unozobvunzwa mumwe mubvunzo anotadza kudaira kuti vakazviwana kupi zvese izvi saka unongosvika takanyarara kwakugashirwa zvakanaka voti chiitai morari because taitosvika pekuti tinotoita 3-4 weeks about 6 weeks tiri pabasic orientation iyi basic orientation ndo yaitibatsira manje kuti hatisi mamesinary sezvinoita ikoko kwamuri uri kuamerica uku vanowanza zvi mamesinary munyika dzevanhu vachiparadza isusu tirina political soldiers arudziwa zvaakarwira zvakanaka zvinodiwa nemasi nepovhu rezimbabwe saka munzira iyoyo manje tine tichinzi sumudzai morari tisati tatanga malesenzi iyayo kusvika dododo zuva tikaroyerwa good lecture apa kuti zvakafanana nana national grievances zvikasaka kuti vanhu vabate futi varwise muvengi aisada kana kutaura nezvi zvavakazoita kuti hande ndinotaurira manesa zviya vange varwadzi vakange vanhu saka takazoziva kuti no hatitambe iyoyo yavari kutamba vakutsvagawo futi dzedu kwakuvo saka munzira iyoyo iyoka manzi dzacho manje unenge uchitaurira povhu kuti musanyeperwe nevamwe ngekuti vaine propaganda isusu kuti tichizova kuti tiri kuvarova tichirwisa tiri pagenuine tiri just taiitaiva for the just cosa ivo vaiva neshame cause vanyepa kuti e tinopinduka e tine nyanga e tiri madevho ivo varivo madevho.
Ndezvipi dzimwe dzimbo dzamaimba pacomrade chiki dzamuchiri kutondera dzamungangoti imbire mbichana chete?
Hondo maiona takaimiwa pambepfumi hondo yevanuchimurenga manzwa vapambepfumi inga makauyaka mudzimba amuine didi kekutanga muchidzi munovima modzokera kuri kunyepo pambepfumi takauye kuidawo ivo uchidayirawo maruza imi ngekuti vakanga vatoruza zvimwe zvo imwe dzacho taiti vanje shungu dzedu zvizakwa zvematemaka vemuzimbabwe tumira ruzitonga apa tichiteveda ruzivo muroga wemuzangano zanu inoti ona munyaya dzedu dzekuzitonga kwenyika zanu aizombovi yakatsetsa zombopazi ona zvondengendeza izombambo dzemuwengi ravazinyegenyege vekupanduka wotemba tange takutopinda
tiri kuzoona kuti panga pasingaitwe zvekutamba saka nziyo dzaibatsira kuti munge muchidzidza nezvezvikonzero zvamaendera kuhondo uye kusimudzirawo nyaya dzemorari muchimurenga
nekupawo bovho kunoyanyeperwa vane varungu kuti vakaenda kuchiganda ngavarwi vachikurai vachiuya vasingazivi kuti tange tatotumwa nemasiya acho kuti itai muno saka kwaiva kudzidzisa ngekuti muvengi aisada kuti katisvike padhuze kundotaurira vari kumba yaibva yati madzi yaibva yapa makomredzi manyemwe kumba kunongo yaibva yaiva vehicle yekutakura meseji yekuti zvii zviri kuitika kubva kuwana vachizwa chishona chacho nezvatiri kutaura neruko rwatiri kutaridza kuti manye manye munema munyika yenyu tonyatsozvitonga pachedu imii muchange muchitotongawo povho yonzwisisa izvozvo yobva yatsigira chimurenga kabva moto wopfuta ka
saka pane dzimbo dzaimbwa mukufara nemukusuwa ndo kana papa comrade raizofamba sei manje
apo taitoneseka taiva nadzo dzakakwana dzaitaitoita national anthem yedu yaitaiti mwoyo wangu watsidza kufira zimbabwe
mungamboimbeka bichana ipapo
tikati mwoyo wangu watsidza kufira zimbabwe mwoyo wangu watsidza kufira zimbabwe zamarapu morangu ramusa zimbabwe mumakomo nemunzizi ticharamo mumakomo nemunzizi ticharamo kuzadziza basa ratakasirwa kuzadziza basa ratakasirwa korufu rwangu ruchawa rwezimbabwe rufu rwangu ruchawa rwezimbabwe iyuwi vakoma vapera iyuwi maiwe hama dzapera towiga komuredhi wedu pane dzimwe dzatinoti tichienda ikoko kunomuiga iyi yaiti ndo yaitova national anthem ndandichiimba undakaisa pa fast forward bichana because hapana ari kudayira plus iwo haurugoni
ndasadabere kwanguva iyoyo asi
manje uvite ikokokoyo
Alright. Tichienda mberi comrade Chiku ngatichisvikei kuna 1980 makaimbawo here paye pakauya vana Bob Marley pazuva rekuwana kuzvitonga kuvete
ini ndivi ndakatotanga kunamura fogo tichiti kunamura fogo tinochiva kuti tanga nhanga ruwanze yacho pakazoimba mukoma Bob Marley nanhasi nziyo dzacho dzinotooneka imwe yacho yandakazoterekedza nayo Prince Charles yekuti Prince Ale kera message chomaga munozva mazuva ese take takapuwa responsible government federation internal settlement zvese aigo dzimusununguka makatosununguka apa maenda ndaangenda akuda kutaurira Prince Charles kuti tinyatsoenda kuna mai wako kana ivo mai vacho vange vatozoona kuti pavakazounzwawo Prince Charles mwana wavo vakaona yazoona kuti hapane genuine independence yezvino zvanga zvichirwirwa nekudiwa nevanhu saka takatomuindira Prince Charlie kera wa meseji ndichimutaura kuti chenda nemeseji takura chokuondo pa mambokadzi hai 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 ndotiwo greetings to you all who are to come to celebrate with us here in Zimbabwe on the 18th April 1980 when Zimbabwe became a real independent state, real independent country, saying real because everyone was feeling the reality of our independence.
Tarisa nyika yawana kuzvitonga kuzere mungati here nekuwana kwakaita vanhu minda nezvimwe zvakadaro daro munhu akwanisawo kuzvitonga pasina zviya zvekuzvinyirirwa sezvakare
ndozvaiviwa vanhu kataivira nyaya yeminda iyoyi saka iyo kana kunhingikiri kunozive iko kulangesta kwacho chaiko vange vakatonge yange yaakutotadza kakubudirira langesta tosi izvozvi nenzira yekuti madhara akanga akasimba nekuziva kuti akomana vazhinji vavese vafa ava vari kufira chinonzi vhiro rii ndo mune zvese ndopane zvese ndo zairambawo nemurungu manje saka ndikakutaurira mafarira ari kuita munhu wese ane kamuta kake ane kapi chero vaibhoramba vachinzi rambai rambai vanogoita sevane matranzisechi tine shamwari dzakawanda dzakuudza zvese izvezvi nemarimiro arikuitwa fodya minomu kana vacho vari kutoshamiswa kuti ichi marimiro ari kuti vachibage marimiro arikuitwa anything mfirwo arikuita mombe vanotodya vanabhirire neikoko vanodya nyama dzinobva muno dzinonaka achizvichiitwa nezvo vanhu manje ndozvavairamba izvo
Thank you. Thank you.